The following recording of Shona was made on September 28, 1980. Yebo.
Unofara.
Unofara man.
Ndi Joshua Panab.
Ndi Kenu Kuno.
Oh nae.
Yeah. Kanjan upeng.
Ah, ndi unofara chayos.
Unofara.
Yeah.
Ko wanu makure mangana years, you know.
Enin. Ndi na makure makumairi.
Makumairi.
Yeah.
Wakau ya kunori.
Ah, ndakau ya kuno kumakora kafura Panab.
Oh yeah.
Mana so.
Ko
yoweke.
Ini.
Anda
pesa mwezi ndiri une.
Wapesa mwezi.
Yeah.
Ko kumba unofara.
Kumba wanufara chesho.
Uh-huh.
Ya wakati nditumira ni mamu masoko somu.
Oh, wakati uri.
Ya wakati uo farisa Joshua.
Ah, wazita hako so.
Ya andakaona ni muningina wako.
Wakamuona.
Ni hanzozi yako so.
Awasali ero man.
Azo kura wena. Inga ndishato unakukuru oro wena.
Wakaribes wakati. Wakaribes wakati.
Aka ufura wena.
Wakanufura. Ndaka msaji mfana stere.
Waya.
Hanzozi
yako ya kanaka wena.
Wada uroora manji.
Duda uroora.
Akana unifuma zune etika.
Ufume,
uh-huh.
Tine ngombe wena kumushao.
Osadero.
Nembu zini wai so.
Ngombe zinyu zino pa mkake.
Mkake ndu unga punza ya reo.
Choko adishi. Anauti ya unosaka tu mkwasha muondesi. Tuna ugaratiu ya kwenye katiyo, tuaka nyama, no mkaka.
Zwese.
Zwese na?
Niku vima, tino vima.
Oh.
Nga itichura ya mkaka so.
Saka uwe urufunde imanji kuna?
Uno ino ndruku funda ya nini so. Ndruku ita medicine.
Oh,
yeah.
Amado kita chiremba na?
Ndicha ita chiremba so.
Naika?
Ya, tu zopota tichimuru hapa oso.
Ndi muruda kita basayo.
Ya, nufunga sucha budirira so.
Oh, nae?
Ya, basawaji, zuri kunaka chayo.
Zuri kunaka?
Zuri kunaka wema.
Manjo zifundu zenyo zino rema ya?
Zinyi?
Zifundu zenyo.
Zifundu ya?
Yeah.
Shaka wanda wema.
Shaka wanda?
Shaka zuwandisa. Zukuti, zingu zinyo zacho zichwa chayo.
Zichwa ke?
Zichwa wema.
But zino nakiza zo.
Zino nakiza.
Ndo chukurga zinakiza so.
Zilipende zokuti panjumbo yache ndiri kuzidza yakakura wena.
Yakakura.
Unobva rasika zvokuti rubasha wakuti rufamba papi.
Ndonzwa kuti vanhu vazhinji so vanopada Sterig pachikoro chacho chacho.
Chakanaka wena.
Oh, nice.
University yakakura Sterig.
Yakakura Sterig.
Vakakura.
Saka uruto fara Sterig.
Ndiri kufara wena. Saka... Ko yoro kudzidza chizvi ya?
Ini ndiri kudzidza chingezi chemene so.
Chingezi?
Chingezi.
Ndiko mabhunu kewe.
Tafata na mabhunu eme.
Kwa rudo zojidzisani.
Ndoda kujidzisani ari kumbauko. Ano chifara stere.
Ano fara?
Uno zizaka zinzwa mazano ka munyika mese so chingezi. Saka toda kuti vana vedu vachizive oso. Kuti vataurawo zvakanaka namwe ano so.
Chete musaida kuti vakanganwa mutauro wamaika.
Ningisi wamaika ndiwo wavanofunda vachikura so.
Muchauziva here?
Tiri kuziva chaizvo. Zvino tinombera tichikangamwa zvimwe but chaizvo zvamaiso hatikangamwisi.
Mukanganwa.
Yeah.
Tatozoona modzoka kumusha kuti munonga muchachikwanisa here kutaura so.
Tichazoona so tadzoka nyangwe suwo so.
Nokuti vazhinji vakauya kuno kutaka vazhinji vendakasangana nawo vaiti kana vakutaura so. Unobva washaya kuti munhu akaberekwa muchindau here kana chishona.
Ya zvinonetsa ngendaa yekuti kunoku ukauye ukapedza makore mana kana mashanu so usingatauri chako so unopedzera ukangamwa zvimwesa.
Andingambomushoriva.
Ya ndizvozvo izvi.
Ndo zvakaita upenyu.
Zvino kunoku chikoro kwenyu munotamba mitambo here kana kuti munongodzidza mabhuku chete?
Mitambo yena ndinotamba umwe mutambo unozwi tennis.
Tennis?
Tennis unoiziyaka?
Ndakambo inzwa so, but nisa ndambo itamba isi.
Asati? Iwe. Itza nanguriki ngukuti magamashu nge chirungu chete.
Nge chingezi.
Chete munongo pota mchi. Zwaka siyana neyo nini yana ye? Ninhavu.
Oh, zwaka siyana na?
Zwaka siyana wena.
Na kuti dewa di navu so ndaku nzwisa zwaka nake isi.
Ngukuti njimbo yache munu tambira yaka tsonga so.
Yaka tsonga na?
Yaka tsonga.
Hey.
Saka munu pota mchi ita pane chitambo chakaita yo nini so. Chakarupa chiniswa pakati. Muro mbata zvimwe zvakaita mimiti. Zvakaita zvibako zvokubika sadza zviyana so.
Aizvo.
Asi zvakasonerwa zvitambo so.
Munenge muchiro vana here?
Saka no, unonga vakamira kumwe so. Saka unonga vakamira kumwe kudivi so. Saka upota vachiro vekachibhora kacho so. Kabhora kacho kutomuka kuenda kumwe so.
Ai.
Worova unge simba kechidzokera so.
Zvinotonakidza.
Zvinonakidza kana ukange usikauyi zviyana zvo.
Oh.
Ngokuti vamwe vanovawe.
Kana tasangana muchaita muchitidzidzisawo ka.
Hatichamudzidzisa. Ko wako mutambo ngewenyu zviyana iwe.
Ini wangu ngewe nhabvu chaiwo chaiwo.
Nhabvu.
Ndiri kumba zviya ndaitozisikamwa so.
uchitamba izvo nezvo
ndinotamba chaizvo zvokuti ndini ndinomwisa so
oya
ya
wamwisa zvingana gore rine
gore rino ndakatambira imwe timu yanga iri kumba kuya uko
aha
saka ndakamwisa zvishanu
zvishanu
ya rimwe zuva randakatamba so ndakaita sendanga ndine shavis
oya
ndakamwisa zvigumi chaizvo
gumi
ya gumi chaizvo
aya hauitikiwa
zuva rashandakanetsa wani
ingava zuva wani
handaimbozviva so kungokwegura so
kana wadzoka kumba uko tichakutamisa mutimu huru yenini ka
yapanisana ka
yemuzimbabwe
ya zimbabwe chaipo tenge tichitambira kamurufaro
murufaro kana mugwanzura muyanazo
mugwanzura mukuru macho so ya
saka chimwe chitsva chiri kuitika kuno chii
kunoku tiri kuona asikana man asikana akawanda wa
asikana
ya
kanjani uri kurova mutongi
kungokorera hako kutaura but variyo ndakambonetsana umwe mani ndikadzikana ndikaregera hangu uchazoona weso wavuya mazano so especial mazuva anouya kuno kuti vachakuchipira chipira so but uchazoonera wemene so
ingava zvichanakawa
akawanda chose so nditsaraude
kumunosangana navo nzvimbo dzipi
zvikuru sa mavanodyira chikafu so plus kana muchienda kumutambo-tambo so munosangana chose nyangu mamunopindirana futi maklasi acho futi arimo so kana uchiziva chikoro so vachauya uchangovaona vachiuya vega
zvichanakidzo wena
ya zvichanakidzo chaizvo
ko havana zvokutsarura kuti ndoda kutaura nhengi kana kuti
nesi kana uchiziva so havana basa nazvo so
aizvichanakuya
uye plus kana kuhope kwako kwakati we havanouya
oya
ya havanongova ega
ndakasika zvizivi wena
ko manje uchavhakacha here uchionanisa nyika ino nokuti ndochikuru so unofanira kumbofamba-famba so
uri kugara pari zviyana iwo
ini kunoku ndiri kunokunisani kuazusa isi
uri kuazusa
ya
ini ndiri kugara muhollywood munoka
unozviziyaod na
ya
saka unofanira kuti tiuhambe so kwese uone Los Angeles yese kana ukawana mari so wotobuda wofudi woenda kwana Oregon kana wana Washington uchingoona nzvimbo so
unoziva ini ndangojaira zvokugara nemhuri so ngokuti ndiri kugara nemhuri so saka upenyu hwacho hungori hwepaamba chete ya
maybe chimwe mazuva so muchahamba so ivo kana votora rwendo so uchahamba navo ise
iwe ndikutaurira ka kana tafamba zviyana tirongodaidzwa kuenda kuorya chete
onai
kazhinji kayozo
saka ndimunoita muchiona amwe imi kana muchihamba muchiila isi
tinovaona zvedu chete unongoziva kuti zeredu rinoka tinoda kupota tichinakirwaoka
ya ndizvozvo so
ya nokuti kana ukangogara panzvimbo imwe uchingoona zviro zvounongoona mazuva ose hapana kufara wa
ya ndizvozvo so saka mazuva unenge usingaendi kuchikoro unoitii nongogara hako pamba kana kuti zviripo zvaunoita
ndingati pachishanu nemugowera mamwe mazuva tinoenda kovedza howe so ya
unenge watoi kumba ka unotozvibata
ndozvibata yana kune dzimwe dzakareba dzakakura so
dzakatokura na zvino munotodya so
tinodziriyo wana
munotonakirwa
dzinenge dzichiri nyoro chaizvo haiwa zvidziyana dzemabaka yave dziyanaso
mabaka waya panga pasina hove pa
uchazviziya retiri kumba zviyana kuti kana tikange tiri kuchikoro baka yawe ranga rechinetsa painiso
aitonetsa steric
pasecondary
steric
ranga rechinetsa ka
ya changa chiri chikafu so
ya
aitonaka so
ya ndichazvitirichetsa
vaiti chine chikafu steric
kuwedza kunonakidza wepa.